kuchiswa kwevanhu vakawanda ndizvo zvinhu zvatinenge tichitokurudzira nekuda kwekuti tikakwanisa kutesta vanhu vakawanda tinokwanisa kuva nehumbo hwekuti dambudziko redu recovid-19 rinenge rakatekeshera sei uye rinenge rakakura sei. Pari zvinezvi mukunzwa dzimwe nyika dzakaita sana South Africa dzaakutotaura kuti vatopindana nedambudziko re-third wave. Saka isu senyika kuti tinyatsoziva kuti dambudziko redu rakura zvakaita sei paground apa ndokunge tatesta vanhu vakawanda. Saka mhando yetesting iri kushandiswa tinoigamuchira nekuda kwekuti inokwanisa kutipa picture yekuti dambudziko redu rakakura zvakadii.
Pane dambudziko here ramungaona zvikuru kumaruwa ringaitawo kuti vanhu vakundikane kuenda kunovhenekwa COVID-19 iyo tichiona kuti iyi testing iri kuitwa kana kuti mikana yekuvheneka nayo yakugona kungoitwa pamakirinika ose, mungawana here vanhu vachizongopa zvimwe zvikonzero zvekuti akundikana nei?
Chiri kunyanya kurapa chichidiwa inhau yedzidziso nekuda kwekuti tikuti kana zvatiri kunzwa kumaruwa ikoko vamwe vanhu vazhinji havasati vane dzidziso yakakwana. Saka zvinenge zvakakosha kuti hurumende ishanda nemapato akazvimiririra akasiyana-siyana, maNGOs, vemachechi, macivil society organizations. Ngatirambei tichisumudzira nhau yedzidziso kuitira kuti vanhu vazhinji vange vachigamuchira kuti zvakakosherei kuti vauye vachizotestwa uye zvakakosherei kunyika zvekare. Saka kuti izvozvo zviitike ndokunge vanhu vawana dzidziso ine chokwadi, dzidziso yavanokwanisa kunge vachigamuchira sezvo tichine dambudziko remafake news pamasocial media. Saka izvozvo ndo zvimwe zvanga zvichidzosera mabasa kumasure. Saka kuti tikaunte masocial media platforms ane mafake news aya, ngatiitei kuti vanhu vawande dzidziso ine chokwadi, dzidziso kunyanya-nyanya inenge ichibva kumabazi akaita seministry of health sezvandamboreva tichishanda nemasangano akazvimiririra.
Toonawo kuti utachiwana hwekuindia huye huri kunzi hwamunyika nomwe dzemuAfrica. Muri kuona here vana veZimbabwe vari kurambawo vachiita matanho eWHO iwayo pamwe chete nebazi rezveutano ekudzivirira kupararira kwecovid-19?
Dambudziko rekuvarairwa ratekeshera, dambudziko rekuvarairwa tiri kuriona zuva nezuva. Mungave muri mudhorobha, kungave kuri kubisika, kungave uri mumabhazi, mudzinhamo, mumichato, tikuona kuti vanhu vazhinji vavarairwa zvakanyanya. Asi chikumbiro chedu chikuru kuhurumende ndechekuti tiri kuona kuti dzimwe nyika dzaakuisa avanoti matravel restrictions kune vanhu vanenge vachibva kunyika dzakaita sana India idzodzi. Asi zviri zvekunzi munhu anenge auya achibva kunyika dzakaita sana India idzodzi dzatiri kuti mahotspots ngaachipinda yamunotika muquarantine, quarantine yekumanikidzira yatinoti compulsory ye kana kuti mandatory. Uye ngapaiswawo futi chimwe chinhu chinokwanisa kudzivirira vanhu kuti vasarambe vachiuya vakawanda kubva kunyika idzodzo dzatiri kuti mahotspots. Ngapaiswe mutemo wekuti kana uri kunzi wauya muquarantine macho ndiwo unenge uchizvibhadharira mari yako kuti ugare muquarantine imomo. Tikuona nyika ira Britain ndozvavari kutoita izvinoizvi. Ukaenda kuBritain unosvika uchipinda muquarantine iwewe ndiwo unozvibhadharira kwe-14 days kana kuti 7 days dzako dzauri kugara muquarantine. Saka tikasadaro senyika ticharamba tichiona vanhu vakawanda vanoramba vachiuya kubva kumahotspots. Nyika idzodzo dzine hwandu hwevanhu vakawandisa vane dambudziko recovid-19, izvo zvinoita kuti muno munyika yedu yakaita seZimbabwe tizokurirwa nekuda kwekuti mabasa edu eutano haana kunyatsosimba zvakanaka. Saka tiri kuona kuti iro variant recovid-19 rekuindia irori rine ukasha hwakanyanyisa. Saka rikapinda munomu tinogona kuzoita dambudziko rekurasikirwa neupenyu hwevanhu vakawanda.